Sangano rezano Kiev unotangira demokrasi mumba mao usati vanokumbira demokrasi kunze. Saka pari zvino ishishiro kugadzirira sarudzo dzedu dzomumba kusvika tibude namakandidhetsi. Hatidi kungoona munhu ahambira mberi kwavanhu undatova mutungamiriri wenyu wabva nete. Saka zvanu Kiev inobhiliva demokrasi yomumba mayo first, then yozoitayo demokrasi kunze.
Asi kava mangwana iko kumasvingo kwamuri uku tiri kunzwa kuti kune vamwe vanga vari mamember of parliament kana nhengo dzeparamende vari kunzi varambidzwa kukwikwidza nokuti vari kunzi vaidyidzana neG40 zvakamira sei?
Chandinoziva ndechekuti pakaitwa mutemo wokuti kuti uite member of parliament unofanira kuva nechigaro mudistrict zvichikwira. So nyangu wangu wari member of parliament kana wangu wakina chigaro mdistrict zvichikwira automatically unenge watova disqualified. Zvakare musangano unotarisa kuti tsika dzako namaitiro ako anga achibudikidza here zvido zvomusangano. Saka kana wangu wachirwisa musangano kana kuti pretender kuva ZANU-PF wochishanda navamwe vakaipandukira unogona kuzabvumirwa nokuti vaugere navo ndo vanoziva maitiro ako. Saka panobva marecommendations anobva muvanhu vari kushanda navo vomusangano. So kuda kune vamwewo vakaona maadress report asi still hakuna arambidzwa. Unotonzika une address report woipiwa wonzi zvidzivirire tudze kuti zviri kunyorwa apa inhemerika kuti ichokwadi. Our party is very democratic. Saka so far handisi kuziva kuti kune arambidzwa here nokuti chinobva pasi marecommendations anoenda kuNational Election Commission. Tava neinternal National Election Commission inositwa navanhu vasiri active mupolitics ndo vachanzwa zvichemo zvese zvaanenge asina kugutsikana vachiona kuti apo wakadarikira mutemo here unomitere marequirements. Saka they are independent of asma players, havasi maactive members of the party vachagara pasi vachinzwa zvichemo zvinobva kuvanhu vese vomusangano vanenge vachiti apa tazvanyiriwa. Asi vese vepasi ava vanongonyora marecommendations, havasi vanovhara munhu. Electoral commission ndoichazova nefinal decision yokuti unobvumidzereka kuti havabvumidzi.
Taonawo mubatanidzwa weEuropean Union vamangwana waburitsa gwaro rauri kukurudzira kuti sarudzo dzemapuraimari dziri kuitwa nemapato dziitwe murunyararo, uye vari kutiwo madzimai apiwewo kodzero dzavo sezvavanoitwa mubumbiro remitemo. Imiwo mune zvamuri kuitira here madzimai? Nokuti takanzwa kune vakarwa hondo kuti vachange vaine waiva pamwe chete nemasinia mubato.
Hakuna waiva yekuti haupindi muprimary election. Munhu wese anopinda through primary election. Asi still tinoda kutedzera mutemo wenyika unotiwo tofanira kuti tione kuti madzimai apiwa kodzero. So kapa list yoga yoga musangano unongochitarisa kuonawo kuti madzimai apiwa mukana here wokukwikwidza. Saka izvozvo zvataurwa nevese vataura, isu seZANU-PF tiri kuti tozvitevedzera zvese izvozvo nokuti toda kuti kodzero dzemadzimai dzisimudzirwe zvikuru, vaparticipate mumaelections vagosarudzwa muzvigaro.
Saka vachakwikwidza mumaprimary vanotarisirwa kutanga riini kutsvaga rutsigiro?
Iko zvino musangano uchiri kumboongorora maCV ari kuuya wozopa date yokuti munhu wese ngaachimhanya. Ende takatosunga chisungo chokuti kana muchiinda kunokambena munoenda mese muchitaura pavanhu mese kuti ndogona zvakati ndogona zvakati kuitira kuti musafamba muchirevana nokutukana. Saka zvese izvi marules akatoitwa, asi date rokuti ready go chimhanyai iro harisati raanaunsiwa. Pane vacharianaunsa within the next few days kana maCV apedza kuongorora.
Saka muri kudivi ripi kumasvingo?
Ini ndomira kwaChivi, ndomirawo ndiri kwaChivi kumusha kwangu ndichivaudzawo kuti ndichakumhanyirai ndichikumiriri kuti ndichikwikwidzawo navamwe vomusangano varikowo vanozvigonawo. Saka tinge tichikwikwidzana tozoona kuti anobudirira ndiani.